This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri, zvita 30, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ndikava ikonomi yedu iri kuti nesei, tisina mari mumabhengi, tisina mari iri kutenderera munyika nekuda kwezvitarau zvatakatemerwa, asi tiri nyika igere murunyararo iri kuita zvinhu zvayo.
Nhengo yeZANU-PF yePolitibiro vaPaul Mangwana vanoti zviri kubuda kubva kusangano rinoburitsa chirongwa cheFragile State Index zvekuti Zimbabwe iri pakati penyika dzisina kugadzikana hazvina nematuro ose.
Izvezvi mukandobvunza kuti sei makaunza mabond coins iyaya vanhu havasi kutomboda kana kuvasevenzesa munyika munongonzwa kuti zvirango. Ngatibudei pachena.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Chekutanga, ngavarege kumhanya mumugwagwa. Chechipiri, kana vakadhakwa ngavarege kupinda mumugwagwa. Chechitatu, vanhu ngavarege kuovaloda motikari.
Njodzi dzemumugwagwa dzoramba dzichikwira pazoro rino rekisimusi negoredzva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano ravana chipanga mazano remuAmerica reFund for Peace, iro rinoongorora mamiriro akaita nyika dzepasi rino kana kuti Fragile State Index, rinoti zvinhu muZimbabwe hazvina kunyatsogadzikana zvekuti Zimbabwe yabva yaiswa panyika dzine hondo dzakaita seYemen, Iraq, Afghanistan, Chad nedzimwe. South Sudan ndiyo nyika yanzi haina kugadzikana zvachose pasi rino, pachinzvimbo chekutanga ichibvisa Somalia iyo yanga yave nemakore matanhatu iri pamusoro. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ongororo dzakadai dzinogonazve kutariswa nevaya vanenge vachida kuvamba mabhizimusi munyika, zvinozogumisira zvoita kuti vatye kupinda munyika dzinenge dzichinzi hadzina kugadzikana. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge.
Zvinhu zvinosuwira chose vaZulu nekuti muZimbabwe sekuziva kwatinoita hamuna hondo, asi zvino mukazotarisa mbongorori dziri kuita basa iri rekutarisa kuti nyika imwe neimwe yakamira pati pasi rose panyaya yatingati nyika yaondongeka kana kuti iyo yavari kuti pachirungu Fragile State, vanotarisawo zvakare kuti munyika imomo mune vanhu here vari kuramba vachisundwa vachibuda vachienda kune dzimwe nyika. Tine nhau yekuti zvamatongerwo enyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Vanotarisawo zvakare kuti vanhu vari kusumudzirwa here, kana vasiri kusumudzirwa vanenge vachipa mhotso dzavanopa atingati mapoints aya. Votarisa zvakare kuti hurumende irimwe iyoyo vagari veimomo nevamwe vanhu vari kunze kwenyika iyoyo vasiri vagari veimomo, vamwewo zvavo dzimwe nyika dzakazvimiriravo, vanoona here sekuti hurumende yemunyika iyoyo ihurumende yakakodzera, ihurumende ingadzipa chirungu zvakare iri legitimate. Mukatarisa inini mukinge muchicherechedza makaringa 2014 iyoyo yeindex yatapuwa iyi, makatarisa ne2012 kana ne2013, munoona kuti Zimbabwe haisi kunyanyotsukunyuka nenhau yekuti hakuna asingazivi munyika muno kuti urombo nyangwe tikati takaita sarudzo gore rakapera 2013, asi vanhu vachine mibvunzo yakawanda chose kuti hurumende yakabuda musarudzo iyi ndo hurumende yaifanira kubuda here. Vamwe vanotaura vanenge vakutoseka zvavo vachiti vanhu vakanikuvwa. Izvozvo zvinhu zvinonyoreka mukatotarisa kana vana Sadik chaiwo zvakavanetsa kuti vange vachitidzanga dziri feya, saka zvinhu zvinotariswa izvozvo.
Asika hurumende iri kuti matambudziko ayakatarisana nawo ari kukonzerwa nenyika dzekunze dzakaitemera zvirango.
VaZulu, icho cho chimbo cho tava nemakore anoraudzira gumi tichingo chinzwa izvezvi mukandofunza kuti sei makaunza mabond coins yaya vanhu havasi kutomboda kana kuvasevenzesa munyika munongodzwa kuti zvirango ngatibudei pachena hurumende iyoyi nyangwe vakati zvirango ivava vanobatanidza Fragile States Index vanotarisawo nyaya dzakafanana nekuti uori hwakamira sei munyika tichifamba pasi rose kubva kune yaya inzi vana Cashbet vanhu vaipuwa mari dzakawanda zvinotyisa kusvika pane iyoyi iri pari nhasi yekuti kana ivo vamugabe nebato ravo vakatenda kuti mukati nebato ravo neavo vakabata nyanga dzehurumende muri kuitwa uori hunotyisa hapana asingazvizive izvozvizvi
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano recrisis in zimbabwe coalition kuchamhembe kweafrica vajoy mabenge vari parunhare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo nhengo yepolitbureau yezanupf vamunyaradzi paul mangwana
ndiri kuvati vanopenga vanozvizivaiwo kuti kubva 2000 zimbabwe yakatemerwa zvirango iri pasoma sanctions hatigoni kuwana investment muno munyika kuwana mari kubva kumabhengi ekunze kwenyika saka hatigoni kuti tive neikonomi inoshanda asi kuzotitora tienzaniswa nenyika dziri muhondo dzina mataliban dziri kugwisana navanhu I think hazina musoro tiri nyika ine runyararo tiri nyika inoita maelections nguva nenguva achibuda zvakanaka tiri nyika ine vanhu vagere zvakanaka kutaura kwandiri kuita pano kune mhomho nemhomho dzavana vadzoka kumusha kuuya kuholidhay yechristmas nenew year vachifara vachinakirwa muno munyika tingava tisine hedu mabasa vana varikupedza zvikoro tingava ikonomi yedu iri kuti nesei tisina mari mumabhengi tisina mari iri kutenderera munyika nokuda kwezvitarafu zvatakatemerwa asi tiri nyika igere murunyararo iri kuita zvinhu zvayo ende tatova nezvatakugona kuita kuti effect yemasanctions isatikuvadza kusvika pavapachida vavengi vedu vavengi vedu vari kutofara vachiramba tiri pamasanctions vachitiisira zvimaindex zvisina nomusoro izvozvo kuitira kuti vana vedu varambe vachienda kunyika dzavo kuvari kusimbisa maikonomi dzenyika idzodzo nokuti tiri kutozvizivawo kuti vana vedu vakafundiswa nemapolisi avamugabe vari kunyika idzodzo nhasi uno vachirana ikonomi yenyika idzodzo saka vanda kuramba vakationa sevanhu vapasi pasi asi vachidya nesimba redu zvinova zvinhu zvisina kunaka panyika
asi mungati hurumende iri kuita zvakakwana here kugadzirisa chimiro chezimbabwe kunze uko nekuti zvinhu zvakadai zvikaramba zvichibuda kazvinogona kuzokanganisa vaya vanenge vachida kuya kuzovamba mabhizimisi munyika
ichokwadi asi hurumende iri kuzama kuita zvainogona asi mari yayo ishoma kuti ikwanise kurwa nana cnn nana bbc nemainternational organizations anopuwa mari dzamahara nevanhu vane mari yavanoshaya zvokuita nayo saka ikati irwisane navanhu vachifokasana navo inozoshaya mari yokuti ichengete vanhu vayo saka hurumende iri kungoti okay ticharamba tichirwisawo zvatinoita asi takatarisa kuona kuti tasimudzira ikonomi yedu
nhengo yepolitbureau yezanupf vamunyaradzi paul mangwana vari parunare kumasvingo bhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kana kuti rbz rinoti zvikwereti zviri kutadza kudzoserwa kumabhanga zvinenge zvakweretwa nevemabhizimisi ari kuzooparara zviri kutadzisa kuti bandiko rezvemari risimukire gwaro rechikamu chemwedzi mipfumbamwe kusvika muna gunyana rakaburitswa nebhanga iri rinoratidza kuti zvikwereti zvisiri kupa pundutso zvave kudarika zvishoma pazvikamu makumi maviri kubva muzana zvichisimuka kubva pazvikamu gumi nezvisere kubva muzana mumwedzi wachikumi wegore rino gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo zvikwereti zviri kutsimbirira bandiko rezvemabhanga rakakwanisawo kuwana profiti kunyange hazvo michero yezvibereko iyi yakaderera kubva munguva dzapfuura vaprosper chitambara inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
gwaro ririroedza kutsanangura kuti mufinancial system yedu uye muekonomy in general mune machallenges akakurisisa nekuti kana vanhu vasiri kugona kubhadhara mari dzavanenge vakwereta zvinotoreva kuti muekonomi munee muine maunderlying challenges zvinogona kureva kuti number one macost structures akanyanya kukwirisisa zvinoita kuti vanenge vatora mari kudzimabhengi vatadze kuzowana muripo unokavha macost structures avakwira kudaro zvinorowo zvakare kuti muekonomi yezimbabwe ane nenguva hamuna enough liquidity inoita kuti mutengo wemari adina interest rates anga achiberera. Saka kana muekonomi isina liquidity zvinoreva kuti mainterest rates anoramba akakwirisisa, zvoita kuti vanhu vanotora mari kumabhanga vatadze kunge vachizoribhadhara mari idzodzo.
Tinoonawo zvakare kuti gwaro iri riri kuti panguva imwe chete paine dambudziko rezvikwerete iri vemabhanga ivava vakatowana migove kana maprofit. Zvakafamba sei uku divi rimwe riri kuchema kuti zvinhu zviri kuoma, uku rimwe divi riri kuwana mari?
Ichokwadi ichocho, vemabhanga vari kuita maprofit, asi maprofit avo ati dererei tichienzanisa nezvaanga ari 2013 zvonyakakonzerwa nekuti mabhanga mazhinji adopta yatinoti pachirungu yeconservative approach yekuti mabank charges akakwira, even interest rate patirikutaura nezvavo akakwirawo zvakare. Saka mabhanga anoramba achiita kamargin keprofit on the back yemahigh bank charges uye yemahigh interest rate avanenge vachicharja, even though vamwe vasiri kuzogona kubhadhara maloans avanenge vatora kumabhangi. But zviri kuita kuti mabhangi emunomo aramba ine mukana wekuramba achiita maprofit. Asi maprofit mazhinji aya ari kuuya through yatingati pachirungu non-interest income, mabank charges anenge anocharja kumaclients anenge akatikwirisei zvakanyanya.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari varunari muHarare naJonga Kandebiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vakawanda vanonzi vari kuramba vachifa munjodzi dzemugwagwa pazoro rino reKisimusi negoredzva zvichienzaniswa negore rapera. Mapurisa anoti vanhu vanodarika makumi masere nevasere vashaya kubva musi wa15 zvita kusvika nezuro. Zvinonzi njodzi dzakawanda dziri kunyanyoitika usiku uye dzimwewo dziri kukonzerwa nevatyairi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weTraffic Safety Council vaObio Chinyere kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, ngavarege kumhanya mumugwagwa. Chechipiri, kana vakadhakwa ngavarege kupinda mumugwagwa. Chechitatu, vanhu ngavarege kuovaloda motikari. Chechina, kana kuchinaya vanhu ngavaslow down, speed ngaiwirirane nemamiriro akaita kunze. Chechishanu ndechekuti kana munhu aneta ngaazorore. Chechitanhatu ndechekuti munhu asati apinda mumugwagwa ngaaone kuti motikari yake iri mukondishen yakanaka. Chechinomwe, kana zvikwanisika ngatedze kufamba masikati. Usiku ndono yakuita njodzi usiku. Halo.
Ko iwo mamiriro akaita migwagwa yacho muri kuaona sei? Vamwe vari kugunun'una kuti munenge manyanya maporthole nezvimwe.
Hongu, izvo zvinozikanwa nemunhu wese kuti migwagwa ine maporthole. Izvo igaro ziva. Asi tiri kuti iwewo paunodhraivha pane porthole hauchadhraivhawo semunhu akudhraivha pasina porthole. Spidi yako ngaienderane nemamiriro akaita mumugwagwa. Haikona kuti mugwagwa wezi kuweri kuenderana nekumhanya paunoda kuita. Aiwa, izvo zvokuti ngatimbotorai masvingorodhi. Tese tinoziva kuti masvingorodhi mugwagwa mudiki and tiri kutendezvo. Saka paunofamba mumugwagwa imomo, ita kuti spidi yako ienderane nemamiriro akaita mumugwagwa. Ndozvatinonyanya kuyeuchidza kuvafambi vomumugwagwa. Chimwe chatinongotaura ndechekuti gava yese kuteerera zvese zvinotaurwa nesu nemapurisa nguva yese.
Mukuru weZimbabwe Traffic Safety Council vaObio Chinyere vari parunare muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Vatereri msakangano kuti munokwanisawo kuti bata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tunoda kukuzivisai vatereri kuti chirongwa chenyu cheshona chave ne Facebook page. Endai pa voashona.com. Tunodzokorera zvakare Facebook yedu voashona.com. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kutungamira kutsvagwa kwendege yeAir Asia iyo yakatsakatika nemusi wesvondo vanoti vari kufungidzira kuti yawanikwa mugungwa. Ndege iyi yanga ine vanhu vanodarika zana nemakumi maviri uye zvinonzi mitumbi yevanhu yatotanga kuburitswa. Hurumende yeSomalia inoti mumwe musori muchikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab aurayiwa nendege yekusora yemuAmerica yemhando yedrone. Afa uyu ndi Abdushakur Taliu. Muna Gunyana, America yakaurayawo mukuru wechikwata ichi Ahmed Abdi Kodane. Vagari vemuGambia vanoti nhasi vanzwa kurira kwepfuti kunotyisa muguta guru renyika iyi Banjul. Mutungamiri wenyika iyi Vayaya Jame vanonzi vanga vasiri munyika. Hapana ari kuziva kuti pange pachida kupidigurwa hurumende here kana kuti kwete. Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Veruzhinji munyika vanoti gore ra 2014 igore ravanoda kuona gotsi raro nekuti zvinhu munyadze zveupfumi nezvimwe zvanga zvisina kumira zvakanaka. Asika vamwe vanoti nhamo yemumwe hairambirwe sadza, ava ndo vanoti zvinhu zvakavafambira mugore rino. Mukuongorora zvakaitika mugore rino ra 2014, mutoriri wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti 2014 igore rakavatambudza nekushaya mari nemabasa, uye vanotiwo vakafuratidzwa moyo neuori unotyisa hwaiitika muhurumende nemakambani ayo, apo vamwe vanhu vaitambira zviuru nezviuru zvemadhora asi vazhinji vachiyaura nenhamo. Muzvare Caroline Munjoma, avo vanodzidza pachikoro cheNational University of Science and Technology NUST, ndemumwe avo vanoti vange vakaomerwa zvikuru gore rino.
2014 changa chakaoma iyo situation yemuZimbabwe kuti masalari anga asiri kuwanika nenguva, mari anga asiri kuwanika nenguva, nzara chaiyo, zvikafu zvirimo mumashopu hatingadi kunyepa, asi mari yekunozvitenga manga musina. Kuti tiende kuzvikoro zvanga zvakaoma because mari iri kunetsa. Tsanika zvanga zvakaoma mukati me 2014.
Vaimbotungamira sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vaClever Bere vanoti zvinorwadza kuti vanhu munyika vakaramba vachiona nhamo zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo vainge vavimbisa vanhu uchine mukaka pasarudzo dzemuna 2013.
But taona kuoma kwezvinhu mugore ra2014 kuchiwedzera mabasa, vanhu vari kudzingwa mabasa, havasi kubhadharawo mari dzavo dzemapensheni. Makambani ari kutambudzika kuti abhadhare vashandu nenguva, mari dzavo dzakakwana. Saka tiri kuona matambudziko achiwedzera munyika yeZimbabwe nekutambura kwevana veZimbabwe kuri kuwedzera. Zvinhu zviri kuramba zvichioma, vana vari kuramba vachitambura vachirwadziwa.
Asi chakanyanya kurwadza vanhu vakaita savabere nevamwe ndechekuti mukati mekutambura kwese uku pane vamwe vakuru vakuru muhurumende, mumakambani ehurumende, pamwe nemasangano akazvimirira vavanoti vaitambira mari dzinotyisa. Vaimbo vemukuru wekambani yeZimbabwe Broadcasting Corporation vaHepson Muchechetere vakambomiswa basa mushure mokunge zvaburiswa pachena kuti vaitambira mari inodarika zviuru makumi mana zvemadhora asi vashandi vasingatambiri kwemwedzi yakawanda. Ukuwo mukuru wePublic Service Medical Aid Society vaCuthbert Dube vakamiswawo basa mushure mokunge zvaburiswa pachena kuti vaitambira mari inodarika zviuru mazana mashanu zvemadhora pamwedzi asi vanhu vanoshandisa Pismas vachitadza kurapwa muzvipatara sezvo kambani iyi yange isabhadhare zvipatara nana chiremba. Zvakabuda pachena kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutauri wavamugabe vaGeorge Charamba nemunyori mukuru weCivil Service Commission Amai Priti Sunguro ndevamwe vevanhu vainge vapiwa mari inodarika zana rezviuru zvemadhora sezvo vainge vari nhengo dzeboat rePismas. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti chakanyanya kurwadza vazhinji panyaya iyi ndechekuti haina kugadziriswa nenzira inogutsa.
Kwaiyo police force nguva iyoyo yainge iri kupi? CIO yakanga iri kupi? Kosei vakamuregera achingoita zvaaita? Nokuti mari dzacho dzavanga vachidya dzakawandisa. Pano baba vaya vakanzi vaibhadharwa 500,000 for instance, just as a reference. Hatina chikuru chatakanyatsonzwa kuti chichakaitika kwavari. Pogoitawo vamwe baba vaidya mari inosvika 40,000 vasenzi vavo vasina chaitika kwavari. Hapana chatirikungwa kuti chichakaitika kwavari.
Variki Mukonza, avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekufambiswa kwemabhizimisi pachikoro cheTswane University of Technology South Africa, vanoti huro hwakaita seuhu hunoondoka upfumi hwenyika uye vese vakanuna miromo nezvavasina kushandira vanofanira kukandwa mutirongo. Kunyange vamwe vaidya havo nerivha, veruzhinji vakarasikirwa nemabasa sezvo makambani ari kuendera mberi achivharwa. Kunyange hazvo ZANU-PF yainge yavimbisa musarudzo dzegore rapera kuti yaizoumba mabasa mamiriyoni maviri. Munyaya dzezvematongerwo enyika, veruzhinji vanoti gore rese rakapera bato riri kutonga reZANU-PF richitadza kugadzirisa upfumi sezvo vakuru vebato iri vaipedza nguva yakawanda vachikandirana makobvu nematete. Amai Grace Mugabe vakaita misangano vachishora zvikuru mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru.
Iko zvino tisatambodii gore risina kupera makutoti Mugabe ngavachibva. Kusaiudza discretion ikoko, kutaridza kuti kwaunobva hauna kurayirwa zvakanaka. Kana wakarayirwa zvakanaka, pane zvimwe zvinhu zvaunoti iwewe handizviite.
Asi amai Mujuru vakazoita hurukuro pano paStudio 7 vachiramba zvekuti vaiita zveuori.
Sesu vanhu vepolitics unombotanga uchati madunhurirwa zvavo epolitics zvichapera. Saka ndoo pandaa ndakangomira. Ndikazoenda zvakare kuna baba, mai vadzoka. Ndofunga ndakaenda musi wa 22 October. It was a Wednesday, if I remember. Taba ku cabinet. Ndichibvunza ndanzwa kuti ndokusamira kwezvinhu zvakanaka. The following week yanga iri cabinet zvakare uri musi wa 29. Tikabvunza futi. Ndanzwa kuti iwe, iye zvino razowedzerwa rekuti iwe uri kuronga nyaya yekupfuura president. Unozanya yekuuraya munhu nepfuti, hunge iwe mumba mako uine pfuti. Zvandinotaura pano zvi handina kana pfuti.
Asi vamanyanya nevamwe veruzhinji vanoti kudzingwa kwaamai Mujuru handiko kunogadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vateereri, musakanganwe kuti tichaenderera mberi nenyaya iyoyi ina Ivan Chifera achitiudza nezvegore ra2014. Mutambo weJameson Victoria Falls Carnival wapinda muzuva repiri nhasi muguta reVictoria Falls, umo veruzhinji kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kupemberera kuuya kwegoredzva. Mutambo uyu uri kuunganidza vaimbi vepamusoro-soro munyika vanosanganisira Oliver Tukumutukudzi naWinky D, avo vacharidza mangwana pamwe nevamwe vaimbi vekunze. Mutambo uyu nhasi uri kuitirwa kuVictoria Falls Primary School. Mutambo uyu wakarongwa naBlessing Munyenyiwa, chizvarwa cheZimbabwe chine mabhizimisi muguta iri, pamwe nemumwe wake Sean Young. Gore rino rave gore rechitatu mutambo uyu uchiitwa. Vari kuronga mutambo uyu veSeed Experience vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Mumwe avo vari pamutambo uyu ndiva Emmanuel Tirivachi, avo vanoti vari kufadzwa nemafambiro ari kuita zvinhu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Vagadzi kuVipost Carnival kuri kunakidza, vanhu vari kufara ende nasi tiri muzuva rechipiri rinonzi iro Color Festival. Pari kutengeswa powder dzine marudzi akasiyana-siyana zvekuti vanhu vanokwanisa kumwayana pasina kukuvadzana nekuti powder yacho haikuvadzi.
Mungati huwandu hwevanhu vari pamutambo uyu hwakamira sei?
Kutarisa pamutambo wanhasi tiri kuona kuti panotori nevanhu vanodarika kana zviuru zviviri zvinoraudzira uye vari kubva kunyika dzakasiyana siyana dzemuno mudunhu redu rino dzinosanganisira South Africa, Zimbabwe, Namibia, Malawi, Zambia neNamibia. China vamwewo vakatobvawo kumhiri kwamakungwa vakauya but vakangobatanidzwawo nedzimwe horidhe dzavanga vachiita mukufamba.
Ndevapi vaimbi vane mukurumbira vari kuimba pamutambo uyu?
Vaimbi vati vauya kuVictoria Falls Carnival. Tine vaimbi vabva kunyika dzakasiyana siyana. Vamwe vabva kuSouth Africa, vamwe ndevemuno muZimbabwe, vamwe ndevekuZambia, vamwe ndevekuNamibia. But vaimbi vakuru vari kuno, tine anonzi Goldfish weSouth Africa, tine anonzi Bittenberg weSouth Africa, toita Oliver Tukumtukudzi weMuZimbabwe na Winky D.
Muri kutarisira muimbi upi kuti akufadzei imi pachenyu?
Chitiko chanhasi ndichangoona chidzwa nevanenge vachitamba because vakawanda vari kutamba pachitiko chanhasi maDJ. But ndinoona vanhu vazhinji vakatarisira zuva remangwana nekuti ndo pachange pachitamba vanhu vakaita sana Bittenberg, vakaita sana Goldfish, vakaita sana Winky D na Oliver Tukumtukudzi. Saka zuva ramangwana chiri chichange chiri chitiko chinonakidza zvikuru ende ndinotarisira kuti Oliver Tukumtukudzi uchangoita samazuva ese.
Chiitiko chakadai chakakosha sei munyika nyanya muguta irori reVictoria Falls?
Chiitiko chakanaka, chinobatsira zvikuru especially pokudunhu rino reVictoria Falls nekuti ndiko kunowanikwa kuchiuya vashanyi vakawanda zvikuru.
Pane hama neshamwari dzamungade kukwazisa here pazororo iro rino regoredzva?
Ndinotenda nemukana iyoyo. Ndinoda kutanga kukwazisa vadzimai vangu vari kuHarare kutaura kuno. Vane zvavabata tingadai tiri chosewo tichifara, asi ininiwo ndangozvitambirawo kuti havana kukwanisa kuuya. Asi naizvozvo ndinoda kungovakwazisa. Ndobva ndakwazisa mhuri yose kwativati ndichingoti makadii zvenyu. Ende ndichivashuvira kuti kana tikasaonana tisati tapedza gore rino, ndinovashuvira gore rakanaka ra2015.
Avo vanga vari mumwe avo vari pamutambo weJameson Vic Falls Carnival vaEmmanuel Tirivatyi vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Ngatinzwe imwe muimbi ari kuridza kuVic Falls Carnival, Winky D. Nako kambo mafira kureva kubva kuna Winky D. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yenjodzi dzemugwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchirudza namba dzenyu kuitira kuti mugopinda muchirongwa ichi. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inonzi nesangano reFund for Peace iri panyika dzisina kugadzikana, asi imwe nhengo yepolitibhuro yeZANUPF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Njodzi dzemumigwagwa dzinoramba dzichiwanda pazoro rino rekisimusi negoredzva. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro toisira pano. Ndokusiyai maoko andimi yake Mwakalele naChris Gandel.